president vati wo pa pshanya kuvungu in the Midland ba yenda kuno kuno chema ba zvitwatira tika mboneni nguve he declared as a citizen and a champion for change. Varwadzi vazvikuru asi vanoti murekwa nguve izive kuti mwari vanavo mwari vanga vachi vanoti vazvikuitira and vanoshuvira kuti dai zvichizoitika kuti nyika iwane rusununguko kuitira kuti upenyu hwambonei husaite hwakangorasikira chisipo vasanganazve nemwana wambonene anonzi Bongi Nkosi Nguve and vakadaiwa ka mwana uyu dai akachengetwa namwari tichiramba tichiita basa raiitwa nababa.
Takamboona mhuri yekwaNgube ichinzi yakadzinga nhengo dzebato reCCC parufu vachitaura kuti vaNgube vanga vasiri nhengo yebato iri, zvafamba sei nhasi kuti vachamisa vazotambirwa?
Aiwa, zvamaonaka nyaya iyoyo hatisi kuziva kuti inobva kupi uye yanga yasanganepi chokwadi nechekutika vachamisa mutungamiri webato guru reTCC vanga vari kumairo ikoko kutaura kuno nhasi vachifamba neutungamiri nedzimwe nhengozve dzebato reTCC nenyaya yekuti Modeni aishandira kusunungura